Senzire kuderedza uwandu wemadzimai anosununguka asina vananyamukuta vakadzidzira basa ravo kana kuti vakoti, madzimai anenge ave pedyo nekusununguka anouya kuzogarira pakliniki yeTengwe. Mumwe mudzimai asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo ati haadi kuchenjedza nyamukuta iye achada kuzvara, anoti nzvimbo iyi inozivikanwa nezita rekuti Matumba haina mvura. Mai uyu anoti vanofamba mufambo unosvika makiromita maviri kuenda pachibhorani chiri pedyo kunochera mvura.
Patirogara patirotenda unochera pamwe more than 2 kilometers tichienda kumvura. Malaizi sofa saizvina akatofa kutorara murimi ende dzimba dzacho tenchidozi nemahwindo akanakanakawo taizvozvo zvinhu zviri kuti shungurudzawo nematoilet edu.
Mudzimai uyu anoti rimwe dambudziko nderekuti imba yavanogara vakamirira kusununguka idiki uye hapana magetsi, zvekuti vanosununguka usiku vanosunungukira murima kana pasina mwenje wenharembozha kana marambi. Mudzimai uyu anoti mamwe matambudziko avanosangana nawo anosanganisira kushaya zvekudya pamwe nezvekushandisa pakusununguka zvakaita sedonje, reza nespirit.
Mwengu wa mnono musa mneso kuti alikurwadziwa apo pamwe nguva yako yekutobatsirwa inenge yakwana, nesu yandozvaya wapona unogona natoponera pasi wotosvika paya kutokurafarafa. Saka zvimwe zvinhu zvatinge tingosanganawo nazvo sei sevanhu vakazvitakura. Sofa pachikafu chinhu chekuti chinenge chichitishupawo matinogarawo, tinenge tisina kukohwa titenge kotoni. Sofa vamwe tinobhiridha zvakanyanya zvekuti nekotoni yedu yatinge tinayo nekamari kanenge watengesawo preparation kai nekakotoni kaunositenga hauzokwanisa hazvizokukwanirawo semu. Saka wo kotoni tinenge tisinawo futi ipapo.
Izvi zvinotsigirwa nenhengo yekomiti yezveutano pakliniki iyi vaAnyway Sunday, avo vanotiwo dambudziko remvura rakakura uye zvimbuzi zvishoma.
Kumatumba hakuna mvura, kunotodiwa mvura. Tinoita titarisira kuti kunogona kuwana bohol. Bhezo vakadzaya runofamba it's about 2 km kutosvike kune bohol remvura yakachena iri kudhemu kuseri kwedhemu, vanochera mvura yekuti vakwanisa kunwa yekushandisa hayo inowanikawo muzvirisi mudhuze, asi vanotofamba netsuo vakadzaya zvitakura.
VaSunday vanoti vanoda kuti vawedzere kuvaka nzvimbo iyi asi havana mari yacho.
Then maternity waiting home ye varoti idiki vavakawandisa. The committee was trying kuti tivake but mari yacho ndiyo inongoramba ichingotsikira tsikira singaziva kuti iri kufamba zvoita sei. Tingati in short idea hatina. Bhezo hatizivo kuti inenge iri kupi. Tinongonzi mari yakapinda. Hatizoziva kuti iri muaccount mani kana kuti iri mubhengi ripi.
Panonziwa pane dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwevarwere navana mukoti, iro rinonzi harisi kumadzimai akazvitakura chete asi kune avo vose varwere vanoenda pakliniki iyi, sekutaura kwemumwe mugari wekuTengwe vaRichard Kuzanga.
Chiremba vedu avo, manesi edu avo, vamwe wacho havasi kutibata varwere zvakanaka. Tikusvika pakutya isusu kutaura zvatinorwara kwavari kana taenda, nenyaya yekuti vanenge vachitichidzidzira ingava nemashoko kana kutaura zvimwe zvinhu zvisingaiti. Kuministry of Health isusu takanga tisati tasvika nenyaya iyi nokuda kwokuti dzimweni dzenguva tinoshaya ruzivo kuti ungafambe sei.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reHurungwe, Dr Munyaradzi Chidaushe, vanoti vakamboenda kuTengwe asi vagare hapana zvichemo zvavakataura.
Tinomedza pane baba norizoti patinoti tauya tushevo kuklini kana zvakatinoshamisira kuti kwokunoko kwakambomira.
Dr Chidaushe vanoti zvakakosha kuti vanhu vose vagari kanzuru nebazi rezveutano vaise misoro pamwe chete sezvo kliniki iyi iri yeveruzhinji. Nzvimbo dzinogara madzimai akazvitakura akamirira kusununguka dzakawanda mudunhu reMashonaland West hadzina zvikwanisiro zvakakwana. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.